Ndazoona chakakosha chaizvo, nokuti dzimwe nguva tinongotyira kure. Shumo yedu inoti zvizi makushe harisi nyanga dzarinadzo. Saka tinoda kubvisa zvinoita kuti titye tingoidzawo. Zvinonzi tembere kwachivi yakabika mabwe ikaravira muto. Saka ndaona chaizvo chirongwa chenyu chichibatsira kuti chitifundise. Nesuwo tembere tinokwanisawo kuzviita kuuya kudzidza kuno kuAmerica. Sezvandakaita ndaona chirongwa chenyu chakanaka chaizvo, chinotibatsira kuti tilive our dreams because education is the key.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makafamba sei kuti muzonge muchidzidza imo muAmerica. Mataura kuti makauya kuno mukazotanga kuita chirongwa chedzidzo matova nemakore makumi mashanu.
Ndizvozvo mazvela. Kuya kwandakaita kunoku ndingangoti zvakaita sokungoitwa nechinzvimbo muupenyu chandakanga ndava nacho. Vana vangu vaviri vakanga vauya kuno vose. Saka imiso mubereki wakazvimiririra senhengo. Ndakasara ndangotarisana nemadziro muzi 5 bedroom house kubva inona. Ah, nobva ndangoti regai ndingoindawo kuchikoro ikoko nevana vangu. Mwana wangu musikana uya wamunoona paFacebook mazvela zvinomuziva wa 16 paakauya kunoku. Saka ndakangofunga kuti kuAmerica mwana wangu aroga ikoko kune makondo kunoitwa madrugs kunodii. Saka there were also unselfish reasons yekuda vana vangu iri gondo rinochengeta vana varo. Saka ndakangoti rega nditevere kuAmerica ikoko ndione kuti vana vangu vakagara sei. Asi iniwo ndaivadawo kuzviitawo self development kuti ndiuyewo ndizowedzera dzidzo. Saka ndobva ndatongoapplyawo funge ndobva ndatongowana nzvimbo ndikauya kuno.
Makauya kuzodzidza chiiko kuno?
Ndakaita theatre arts.
Kucollege ipi?
Portland Community College.
Uyezve pari zvino muri kushandisa here zvidzidzo zvamakawana?
My way, zvokuti ndofunge mavelas. Ndoda kutanga ndakurudzira kuti mufunge dzidzo yedu yekuZimbabwe iyi tinoitarisira pasi iri pamhando yapamusoro-soro. Pandakaita entrance test inini yekupinda muyunivhesiti vanotaya vanoti iyo English for non-speaking ESO. Ndakanyora English reading, writing, communication. Ndikautsunha kuwana ma100%. Mukadzi wakamaka ekizamu wakatanga nditarisa kubva kumusoro kusvika kuzvigumwa inini zvanguwo sechembere. Wakangofunga kuti komai ava asi vava vachingojuma iri multiple choice. Akandinyoresa futi ndikawana futi 100%. Saka dzidzo yedu yekuZimbabwe yakakosha mufunge. We are very, very well ahead. Saka musatya kuuya kuzodzidza kunoku. Dzidzo yandakawana yakandibatsira chaizvo. Vanondiziva paFacebook ndakatonyora bhuku rangu Binde African Dream. Plus ndakatonyora scripts izvo zvimwe dzuno ndiri kuenda kuHollywood. Gala kunoita pitch bhuku rangu kuti riitwe firimu muHollywood. Ndokubatsira kwakaita chikoro chandakadzidza kuno mutheatre arts.